Zer dakitotxi, iba banan kuxesa utano wabo kunda wa mula nilife. Iba banan chima doktor afani kwezi wa mari. Abana basa ni kuti shpatara jidu jini mshonga iri, jini varapi iri, jini magetsu iri. Asi iba banan pedza ma milion mazhinji pa munhu nemunhu vachienda kunorapwa kunzi. Eva itora mariyo yo vachiisa muzvipatara zvedu nevo vairapwa pakanaka asi havadi.
Chii chamungataurira hurumende ende kuchinzi munokwanisa kutaura nomutungamiriri wenyika mungati chii kwavari nezviri kuitika izvi?
Ndinoona kunge zvinoratidza vanhu kuti hurumende haina hanya navo, asi hurumende iwo ine opportunity kozvino kuti varatidze vanhu kuti vanokoshesa utano. Dai vaisa mari muzvipatara, zvipatara zvagadziriswa, dai vapa mari kune vana chiremba vakwanisa kubhadhara. Muneziva mwedzi uno chete chete tanzwa kuvanhukadzi vazhinji vafirwa nevana, vachibatsirwa nevana nekuti hakuna vana chiremba vanokwanisa kuita ma-C-section. Zvakanaka kuti vakadzi vanogona kubatsirwa nanyamukuta kana delivery iri easy, asi madelivery mazhinji atinawo kumusha kwedu ndeyekuti mwana anenge ari muposition yekuti panoda kuitwa C-section. Pachidiwa C-section panodiwa chiremba. Zvino vana chiremba vasipo, vana vazhinji vari kufira mudumbu. In most cases are serious, maine mwana vese vari kufa. Saka zvinhu zvinotonida immediate attention. Iye vari kuona kuti upenyu hwageneral hwakakosha, hatizvirambe. Asi upenyu hwemamillions and millions hwakakosha, sevasiri kuisa emergency nekudhila nemamiriro akaita zvipatara zvedu.
Dr. Dendere, nyaya iyi inenge yava nenguva ichingoramba isina kugadziriswa. Pane imwe nzira yekuti zvinhu zvingagadziriswa here?
Zviri simple. I think mari iripo, haisinei kuti mari hapana. Tikatarisa kufamba kunoita vanhu ava, mari iripo, vanongoramba chiri kuisa mari panodiwa nevanhu. Mari iripo, Zimbabwe haina problemu yekushaiwa mari. Mari iripo, mari vanayo. Dai vangonzwa tsitsi vaisa mari painofanira kunge ichienda. Madokta arapwa, mishonga yatengwa, zvinhu zvagadziriswa.
Munofunga kuti hurumende iyi inokwanisa kunzwa zvinotaurwa navanhu ikanzwa tsitsi?
Handifungi kudaro, sezvo mataura kuti nyaya iyi yane nguva ichitika. Kune vari kutireka strike, I think tapfuura 8 days iko zvino. Saka hurumende iyi ihurumende isina basa nazvo. Vanongokoshesa zvepolitics. Tikateerera maspeech avo vanenge vachingotaura zvokuti hatidi vanhu vanoita mademonstration, hatidi vanhu vanotaura zviri pasi pemwoyo wavo. Ndozvika zvinhu zvakavakoshera. Izvi zvegovernance chaizvo havana basa nazvo. Vanongoda kuramba vakasimbirira pachigaro.